mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani hanasi uri musi wechipiri chivabvu 19 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu 46. Mari itsva yemadhora gumi akabatana inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwakwira kusvika pavanhu makumi mana nevatanhatu 46. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi vanosvika makumi maviri nevaviri, ichiteverwa neBulawayo ine gumi nevaviri, Mashonaland East ine vatanhatu, Mashonaland West ine vashanu, kuchiti Matabeleland North ine mumwe chete. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave gumi nevasere 18. Africa Center for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru makumi masere nemana 84,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi manomwe 2,770. Vapona vachidarikawo zviuru makumi matatu nezviviri 32,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe 4.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana matatu ane gumi nemanomwe 317,000. Asi pavanhu ava vapora ndivo vakawanda vachidarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe 1.7 million. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kutarisirwa kubudisa mari itsva yemadhora gumi akabatana iyo ichatanga kushandiswa munyika nhasi kuzadzisa chivimbiso chayo chekuti iri kudira mari itsva ine huremu hwepamusoro mwedzi uno nemwedzi unouya senzira yekurerutsa dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Imwe mari itsva yemadhora makumi maviri akabatana ichatarisirwa kutanga kushanda munyika mukutanga kwemwedzi unouya. Mukuru wesangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vanoti kuiswa kwemari itsva idanho rakanaka chose ravanotambira, asi chete kuti nguva yekuti veruzhinji vange vaona dzidziso pamusoro pemari itsva iyi yakave shoma. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuuya kwemari itsva uku tingati idanho rakanaka chose, nokuti chekutanga idanho richaita kuti munhu kana akabata ngatiti mari inenge $100, zvinorerutsa huwandu hwemari iyi. Tingati ndo bedzi kunaka kwazvakaitira kwekuti zvinoitawo kuti kana uine mari ikwanewo kune vanoshandisawo mawallet nemuhomwewo ichinyatsokwanawo zvakanaka, isingazoiti kuti iite kuti mbavha dzikasike kuona kuti amunhu yane mazimari, kana kupedzisira wakutotakura kanhava kana bhegi kana uchida kuenda kunotora mari kubhanga, kana kuti uchida kunoisawo mari kubhanga kana zvimwe uchida kunotenga zvinhu. Saka iri idanho ratinoti rinogona kubatsira. Asi tichitarisawo nezveupfumi hwenyika, kuuya kwemari iyi kunogona kuitawo kuti mari yedu irambe ichipukutwa nokuti hongu tingango wanikwa tichi printa mari asi pasina production iripo muma industry pasina zvimwe zvingaitwe kuti mari iyi irambe ine udzamu kana kuti yatingati pachirungu value.
Tinoona kuti Bhanga Guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa svondo rapera nechina kuti nechipiri riri kuisa mari itsva. Mungati vanhu vakapiwa here dzidziso yakakwana pamusoro pemari itsva iyi?
Tingati dzidziso yakaitwa asi sedambudziko riripo tinoziva tose kuti pari zvino nyika iri kutambudzika nenyaya yecoronavirus pandemic. Saka vanhu vari kukwanisa kuona mapepa nhau vashoma shoma nokuti takaona dzidziso zhinji ichiitwa mumapepa nhau ichibudawo zvakare mumawairesi nemumatv edu atiinawo. Asi tinoona kuti sezvo paine dambudziko iro riripo recoronavirus nguva iyi yekubva musi wechina svondo rakapera tingati inguva shoma, haina kunyatsosvika zvakanaka kuti dzidziso iyi inge ichipararira mumaguta, ichipararira kumaruwa nekumwe kwese kuti munhu wese ange aakuziva mamiriro anenge akaita mari iyi kana kuti atingati pachirungu mafeatures emari iyoyi, kuitira kutiwo tinoziva kuti nekuda kwekutambudzika kuri kuita vanhu hapazoshayiwo nhubu dzinokwanisa kuzogadzirisawo mari imwewo inenge isiri yechokwadi inokwanisa kuzoshandiswa kubira vanhu vachiipiwa mari iyo ichinzi imari yechokwadi iyo isiri. Saka taitarisirawo kuti dzidziso iyi yaifarirwa kutiwo rebei.
Zvii zvamungataurirawo veReserve Bank kuti dai vagadzirisawo pari kuburiswa mari itsva iyi?
Tinoona zvichida pamwe zvichatadzisa kuti nyaya dzedu dzemari dzifambe zvakanaka. Izvozvi zvichida pamwe kuseni kuno chaiko tichatanga kuona vamwe vatozara nemari iyoyi, vaya vanoita zvekuchinja mari zvisiri pamutemo. Saka tiri kukurudzirawo vebhanga guru renyika gavhena veReserve Bank kuti vaisewo mameasures in place ekuona kuti mari iyi haizopedzisiri here yamumaoko enhubu.
Avo vange vari mukuru wesangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vari parunare kuchitungwiza naJonga Kandemiri weStudio 7. Kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati nemusi wemugovera vana vechikoro vari kunyora bvunzo muna chikumi nemunambudzi vagadzirire kuita izvi. Mamwe masangano evarayiridzi anoti hurumende iri kukurumidza kumedza kutsenga kuchada nekuti zvikoro hazvina kugadzirira zvachose. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAtus vaObert Masaraure.
Hurumende iri kungotaura zvekuda kuvhura zvikoro asi hapana chairi kuita pagraundi kuti itarisane nenyaya yekuchengetedzeka kwevana nevarayiridzi vachazenge vachiuya kuzvikoro uye kugadziriswa kwemasalaries ematicha ayo asisa vatendere kuti vadzokere kumabasa. Gwaro ratakavanyorera takabatana semaunions anomirira varayiridzi musi wa2 May tichivazivisa zvichemo zvedu zvinosanganisira kuti zvikoro kuti zvivhurwe zvinoda kuti maticha vatestwe, vana vatestwe, kuwanikwe masanitizers, schools are disinfected, masalaries ematicha ariviwe abhadharwe nema US dollars nezvimwewo zvakadaro. Ndozvatichiri takamira nazvo tichiti hakuna zvikoro zvingakwanise kuvhurwa kana zvinhu zvisati zvagadziriswa.
Saka muri kuona sei mashoko ava Munangagwa?
Saka tiri kukachikamara tichiona ava Munangagwa vachingotaura kungoti zvikoro zvichazenge zvichivhurwa vasina kuti vasingazodonongodze kuti zvichavhurwa sei hurumende ichaita chii. Tirikuwedzera kukachira mara zvakare tichidzwa mashoko ekuti chikoro nechikoro chichazvionera kuti chivhure.
Izvi zvinorevei chaizvo?
Zvazviri kureva ndezvekuti hurumende yaramwa basa rayo, yakuda kuti vanhu vakazvimirira vabereki vagara vari kutambura vachitakura mutoro wekuti vaprovide education, zvichaita kuti zvikoro zvevapfumi zvoga zvikwanise kurana zvevarombo zvikundikane. Tichiwedzera kuti varombo vasaririre kumashure, tichiwedzerera kugepu rakakura revanowana nevanoshasi.
Hamuonewo here eva masaraure kuti mukasanodzidzisa vana zvikuru vari kunyora bvunzo gore rino vanenge varasikirwa zvakanyanya?
Hatitombodi kuti vana varasikirwe, ndosaka muchiona tiine bishi rekumhanya kuvadziedza kuvadzidzisa mahara pamawhatsapp nezvimwe. Asi nyaya yekuvhurwa kwezvikoro yaisangana nezvinhu zviviri chinosanganisira utano hwemwana wacho neutano hwaticha. Hazvina zvazvingatibatsire kuti tiite chimbi chimbi yekuvhura kuti mwana adzidze tozodzimarata aane denda otorasikirwa neupenyu hwake asati anyora zamanishoni iyoyo.
Saka poitwa sei kana imi vadzidzisi muchiti ngaivhiwe hurumende ichiti ngaisavhiwe?
Zvatiri kungokumbira ndezvekuti utano hwevana nevevarairidzi huchengetedzwe. Bhedheni iyoyo isaiswe kuvabereki nekuti havatorina mari dzekutenga zvikwanisiro zvinodiwa kuti vana vave nemarairidzi vave safe pazvikoro. Panyaya yemihoro yevarairidzi inyaya hongu yagara yatonetsa nguva refu, asi izvezvi tazosvika parumananzombe nenyaya yekukwira kwemitengo nekuchinjwa kwaitwa zvinhu zvese zvichitengeswa nemari yekunze panguva yekuti isu tichiri kutambira mari yemuno iri shomanini. Zvaita kuti izvezvi chero tikanzi tine kuzvipira konengei hazvichatokodzere zvachose kuti tikwanise kunge tichidzokera maclasses. Tine dambudziko rimwe chete rekuti hurumende yedu haina hanya nezvichemo zvevashandi vanoishandira, haina hanya nevana vanoda kuti tinodzidzisa. Zvavo vanozviitira zvengori zvepublicity, asi vasingadi kuti tigadzirise nyaya iri pamudzi iri padzinde yekuti chii chiri kumbokonzera kuti tirambe kuti zvikoro zvivhure.
Mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reATUS vaObed Masaraure vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza rechitungwiza Residence Trust pamwe chete nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCitizens Rights Center nhasi vari kuparura chirongwa chekupa vanhu zvekudya chePorridge for All Children Project pamwe chete nokubatsira vabereki kuti vawane mapepa ekuzvarwa kwevana vavo. Mukuru wechidrest muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti masangano aya akafunga zvokuita chirongwa ichi mushure mekuona huwandu hwevanhu vave kunetseka huchikwira.
Chirongwa ichi chirongwa chekubatsira vana. Chirongwa ichi chiri kuitwa nechitungwiza Residence Trust pamwe chete neCitizens Rights Center. Chirongwa ichi ndechekupa vana porridge pachena. Rinenge richibikopo porridge richipisa vodya pachena. Uye zvekare Citizens Rights Center iboka rinobatsira vana kuti vakwanise kuwanikwa vachitoreswa mabirth certificates. Saka chitungwiza Residence Trust pamwe chete neCitizenship Rights Center tiri kubatana. Takaongora tikaona kuti vana vazhinji havasi kuenda kuchikoro nekuda kwekuti havana mabirth certificates. Uye zvekare tikaongora kuti nguva inei lockdown vabereki vazhinji havasi kukwanisa kupa vana porridge, zvinova zvinhu zviri kuvaremera nekuda kwekuti shuga chairi kutengeswa nemaus and iri kudhura and hupfu huri kutengeswa nemaus huri kudhura. Vabereki vazhinji vemuchitungwiza havasi kukwanisa kuwanikwa vachipavana tingada tiporridge makuseni voti sadza, masikati voti sadza manje, nekuti vari kutobhajeta kuti zvinhu zvikwanirane nekuti mari chaiyo iri kunetsa, especially nguva ino yekuti vapedza vabereki vazhinji vakagara vasiri kuenda kumabasa kana kunotengesa zvinhu kuti vararame nekuda kwelockdown.
Izvi zvinotangidza rini? Zvinotangidza kupi?
Izvi zviri kutanga swa 19 May. Kubva na9:00 tinenge tichitopa vana porridge. Tiri kuzviitira muzengeza 5 munove muward 6 vanhu kwanisa kuya vanotibata pa 071-332-0005 071-332-0005.
Zera revana vanobatsirikana nechirongwa ichi nderipi?
Tukutarisa mazera ekuti tongoti kubva pa 4 years kusviko kana pa 10 years vanhu vanobvumirwa kuya, uye tinokurudzira kuti vana vauye vakavhara kumeso kwavo kana kuti nema face masks, kana vasingakwanise kuafforda ma face mask ngavauye vakavhara kana nemachira ekudzivirira chirwere checovid.
Pane vamwe vari muchirongwa ichinemere?
Kwete, hapana vebazi rezveutano kana vehurumende vatiri kushanda naye kozvino. Ndinoimba kuti vachazenge vachiuya kuti tibatane, nekuti patiri kutanga kuparura chirongwa ichi hachisati chamboitwa muchitungwiza. Saka kuchiparura kwatiri kuita, tiri kutarisira kuti vezvehurumende, vebazi reutano, vebazi redzidzo nevamwe mamapoka anoda kubatsira, kunyangwe nemaindividuals vanoda kubatsira, nekuti tiri kuchikumbiriso chedu tine inonzi Initiative Helping Hand. Tiri kukumbiriso sugar, tiri kukumbiriso hupfu, tiri kukumbiriso magroceries ekuti tikwanise kuwanikwa tichipa vana vanotambura. Pamwe chete tine vana vari kutambura vatiri kukwanisa kupa porridge, tozoitawo chembere nyarawo, tozoitawo vakaremara vari kutambura nguva ino yelockdown, vari kutsvaga chikafu, vari kutsvaga chekupfeka, vari kutsvaga zvinodziya, vari kutsvaga mamasks, vari kutsvaga masanitizers, sipo dzekugesa chero. Saka chikumbiro chedu kuti kupara kwataita chirongwa ichi, tinovimba nekutarisira kuti tichawanawo rubetsero rwakawanda kuti vagari vechitungiza vari kutambura nguva ino vakwanise kuwanikwa vachibatsirika.
Chii chakakonzera kuti chirongwa chamuri kuparura nhasi ichi chiitwe?
Tukusangana nenyaya dzakawandisa zvikuru dzazoita kuti tikwanise kuwanikwa tichiparura danho rekupa vana porridge. Tiri kuona vanhu vazhinji vari kusvika kumahofisi edu vari kutsvaga chikafu, vachiti tiri kukumbirisa, vachikumbirisawo kuti tivabatsire kutsvaga chikafu, kutsvaga zvekupfeka, kutsvaga zvekuti vayamurika nenguva ino yelockdown, kusanganisa zvekudzivirira chirwere zvinosanganisa mamask. Vazhinji vagari vari havasi kukwanisa kunge vachiwana mukana kana pfuma yekuti vatenge mamasks, uye zvekare sanitizer nesipo, zvimwe zvezvinhu zviri kudiwa panguva ino.
Avo vange vari mukuru wechidrest Muzvare Alice Kuvheya vari parunare kuchitungwiza nestudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Herald rinoti kutangidza nhasi vana chiremba nevana mukoti vachatangidza kuzvekushanda kwesvondo rimwe chete, vachimbomira kushanda kwemasvondo maviri vachizodzoka mushure mekuvhenekwa utachiona hwecoronavhairas. New Zimbabwe.com rinoti bato rinopikisa reMDC Alliance raenda kudare guru rezimhosva reHigh Court kuti rimise mutauriri weparamende mukudzinga vamiririri varo kubva muparamende. Izvi zvinotevera kudzingwa kubva muparamende kwevamiririri veMDC Alliance vanoti vaCharlton Wende, Muzvare Tabitha Khumalo, vaProsper Mcheyani naAmai Lillian Tembias. Newsday rinoti mapurisa kuChiredzi ari kutsvaka varume vatatu vakatiza panzvimbo inochengetewa vanhu vachangopinda munyika kana kuti quarantine yerupangwana. Varume ava vanonzi Ndisi Mparashe Magidi, Vapiridzai Mabika naIsaac Chikani, vakabatwa vachidzoka kubva kuSouth Africa vasina mapepa ekufambisa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwaiya ino Zimbabwe tinotengeswa kichinyogwa kwaita kupai chikafu nekeya, hatichiwani isu machembere. Kotanyogwa tonzi bhadhara $5 netiwani, chikafu chacho hatichioni. Saka ukafamba uchiti kwatiudze kwaunoenda, Iwanengo chichoka kunopema kukumbira sadza munova mashopu vanositipa isu tinotambura. Woba kwanzu uri kuenda pidzoka rako chero kuti unotsvaka mapirisi kugenerali. Tango atora tsamba kumapurisa akamboti tichotore tsamba dzamakandira. Hatichadzidi ha. Zvinonetsa izvi asi muna munofiwa tinongoungana panhamo hakuna wakambobva nekorona parufu asi kungobuda murodhi mapurisa anoita mudungwe samasonja parufu anodi kurinda vanhu kungopinda murodhi mapurisa oita mudungwe samasonja ari kuburuka muti achivhiringidza vanhu ha zvinonyanga
makadi chamara yestudio 7 urikuona murume anotaura chokwadi president wevanhu advocate Shamisa anotaura kuti munhu haavharwe mumba kuita semombe inonzi inovharwa mudanga iyo mombe yacho ikaivharira mudanga inopasa danga 1 kana iyo mbudzi yacho ikaivharira mudanga kwe 1 week chaiyo chaiyo inopasa danga uye kuzoti iye munhu hai nangagonga aregere vanhu vaone zvekuita muupenyu vazviraramise dai achivachengeta dai zvizvo kuti ari kuvachengeta vari mudzimba yamo vachivapa chikafu
akomana vezanupf izvezvizvi vakudeclare hondo nezvo zanupf yakudeclare hondo nevana vezimbabwe hakuna munhu anoti chero akanganisa anobatwa waitwa matambira vakaita nevana veye najoana mamombe zvinhu zvavakaita paya paya zvinotidzikisira pasi sevana vezimbabwe ndi zvinoratidza kuti vanhu vaiva havana kana support ukaona munhu unoti kana akakanganisa kana akaita zvinhu zvaaita zvakaita sedemonstration anondoitwa zvinhu zvisakarurama zvakadaro zvinotinoma this level of madness must end. Yeah. And we want to remind people like Douglas Mwanzora. What is they saying? Panyaya yakaita sezvakaitwa kuna Joana Mamombe because even at Nana Toko Zanukupe vanoti ivo ma MPs ivaya akaita sana Joana Mamombe. Ndeavo ku game DCT. Hatina kumbozwa kana statement rakataura iye president wavo ana Douglas Mwanzora iye mukadzi uyu Toko Zanukupe. Ndino pamunoona kuti vakomana vanenge vachitamba Zanupf game zvakashata zvinhu izvozvo.
Makadi pastudio 7 apo zita ndinonzi Ntombiso Dhlamabena ndiri muno South Africa kuPretoria ndinowa kushungurudzika pamusoro pevasikana vatatu avo veMDC Alliance vakashungurudziwa nemaCIO it's obvious maCIO akaita zvinhu izvi nokuti tinoziva kuti munyika medu mune CIO yakasimba kana vanga vasiri ivo dai vakatobata vanhu vakaita izvikare zvinongova pachena kuti maCIO ari kurwisa vanhu vaNelson Chamisa even vakatirwisa vakaita sei vakarwisa vamwe vedu vakaita sei hatimbodzokeri shure hatidzokeri kumashure isu tinongoti Chamisa chete chete because ndiye atakasiyirwa naPresident Richard Morgan Tsvangirai ndatenda hangu
Vakiti woye, nokumbira kune hurumende vamunangagwa. Kana zvitaura chiro pamusangano, vangava papi nepapi, ndavaregeze kutaura chirungu. Ndavataure shona, vanambwena nasekuru, vamwe vachanzi chirungu, nevamwe vasina kudzidza muZimbabwe. Vanofanira kunzwa shona, ndotinokumbira kwavari. Enda vamwe vanhu ava, vakarepwa, noti kudi.
Studio 7 nemashamarari ini ndiri kubatsikana nevanhu vakadyiswa tsvinavo nyika ine rusununguko kana kuti munhu angarwa kutoya nehondo yake iri muchivanda yatisati takamboona sina bond free tiri kuverenga mumabhuku kuti hondo yaivako but since kwava nehondo asi hati takambonzwa vanhu vakashungurudzwa mashungurudziro kwakadaiso ende kubva pakagadza munhu angarwa pachigaro vanhu vari kufa vanhu vari kushungurudzwa zvisingaiti hee tine rusununguko hee madzimai nekodzero dzavo kodzero dzipi dzamadzimai tichishungurudzwa saizvezvi mutungamiriri rudziwa akadaiso takazvitarisa tina kana ruzivo hatina mutungamiriri munyika medu isu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakudza vatori venhau kuti vari kutora mushonga wehydroxychloroquine kuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Mushonga uyu unoshandiswa mukurapa zvirwere zvakaita semalaria nearthritis, asi vanachiremba vanoti hapana humbowo hwekuti mushonga uyu unorapa kana kudzivirira chirwere cheCOVID-19. Dr. Simbiso Ranga vanoshanda vari mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vanoti pakaitwa ongororo dzakawanda asi hapana zvakamboratidza kuti mushonga uyu unoshanda paCOVID-19.
Zvehydroxychloroquine pane mastudies akaitwa atiwandei anoratidza kuti haibatsiri pachirwere cheCOVID-19. I know that pane mamwe akamboitwa at the very beginning akaita kuti vanhu vafunga kuti inokwanisa kushanda. Saka it seems like some people vakabatirira pane the study yakaitwa iyo yanga isina vanhu vakawanda. But wakazoitwa mamwe mastudies kunana New York aiitwa kumawar veterans hospitals akaratidza kuti haishande. If anything inokwanisa kunge iri kutokonzera kuti vanhu vaite zvirwere zvemwoyo, vamwe vachitofa kudarika vasiri kutora hydroxychloroquine. Saka ndozvandingataura kuti pakunzwisisa kwatinoita inonzi nemastudies akawanda so far haishande. Zvokuti mutungamiri weAmerica azotora, you know, anyone of us tine machiremba, we sometimes do what we want, you know, we get advice from machiremba. But it's then up to us to follow the advice or not to follow the advice.
Ndaona zvekare kuti vaTrump vari kutora zvimwe mushonga vanoti kwanzi zinc supplement. Mishonga iyi munokurudzira vanhu here vaishandise?
Aiwa vahwande hatinyanyo kuikurudzira. Tinoziva kuti zinc zvayo it's a natural mineral and vamwe vanoitora vachiti inobatsira kuimprove immunity. Asi inokwanisa kunge iri kubatsira immunity but haidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Saka zvinhu zvinoshandiswa nevanhu but zvinhu zvokuti hazvina maproof yekuti zvinoshanda kubatsira kuCOVID-19.
Iyo hydroxychloroquine inoshandiswa pai uye ine zvimwe zvainokonzerawo here kuvanhu vanoitora?
Hydroxychloroquine ine chokuita ne chloroquine yatinoshandisa kumba ya for malaria. Uye hydroxychloroquine inoshandiswa for zvema arthritis vaya vanoita mazvirwere zvema joint. Inokwanisa kubatsira ikoko asi ine maproblems ainokonzera, like inokonzera maproblems atinoti maarrhythmias, zvirwere zvemwoyo. Sometimes inokonzerawo kuafekta maziso nemamwe maside effects anokwanisa kuitika nekuishandisa.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vari parunhare mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ngatisangane muchirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, nasi manheru na 8 PM. Nasi muchirongwa tichange tichiita hurukuro nezvedanho remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuwedzera nguva yekuti vanhu vakawanda varambe vachigara mudzimba kuedza kurwisa chirwere checoronavirus. Asi vaMnangagwa havana kutaura zuva chairo richapera chirongwa ichi, kunyangwe vakavimbisa kuti vanenge vachiongorora mamiriro ezvinhu mukati memavhiki maviri oga oga. Muchirongwa chedu tina chiremba Dr. Tinotenda Simemeza vachataura nezvenyaya dzeutano. Munyori mukuru wemusangano revadzidzi reATUS vaRobson Chere vachataura nezvedzidzo. VaHope Ndlovu vachataura nezvekushanyirwa kwenyika, uye mukuru wemusangano rinorwira kodzero dzemadzimai muzvare Beatrice Savage. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi nhasi manheru na 8 PM apo ini Mike Hove weStudio 7 ndichange ndichitaura nevechidiki ava.
Tiye zunguwa edu ya pera, tumbo tarisa zwange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa necoronavirus muZimbabwe vasvika pamakumi mana nevatanhatu 46. Mari itsva yemadhora gumi akabatana inotariswa kutanga kushandiswa munyika nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.